Mudzimai uyu amai Constance Duchess Makoni vanoti vakanogara kukuwadzana 6 nevabereki vavo pamwe nambuya vavo sezvo pakange pasina munhu aikwanisa kuvachengeta panguva iyo zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. Amai Makoni avo vakamboshanda semutori wenhau vanoti mushure mekuona kuti vatatu ava vainge vabatwa neflu yakasimba vakaronga kuendesa vabereki vavo pamwe nambuya vavo kuti vanovhenekwa kana vaine chirwere cheCOVID-19 asi baba vavo vakaramba kuita izvi.
Ndakasvika ndikanovatora mama nagogo, ndobva baba vati ivo vaitonzwa zviri nani, flu yavo yanga yakutopera, saka panga pasina chikonzero chekuti vaende ivo kunotestwa COVID. Saka ndakatora gogo namama ndobva taenda kucouncil pafire brigade apo patasvika patanotestwa COVID. Saka nenewo ndakabva ndatoti ganditestwe bhoza vanga nematest kits akawanda. Ndobva tabva pepe because kwanga kusina kwekuti tinokwanisa kuvaendesa kuhospital kana kupi. Takatopfuura nepawest end andisvikanzi COVID certificate. Ndo wiki iroro rainetsa maCOVID certificate tereka and ndo wiki rachona raizonosvika July 31 pakanga paine zvaida kuitika pai. Saka kufamba kwanga kwakuda kutonetsa ipapo. So ndakabva ndabva ndatobva tapinda mushop tikangotenga-tenga maonions, magarlic, ginger, zvakangowanda wanda. Ndobva taenda kumba. Tuesday ndichivafonera gogo yangu vachitaura kuti hapana chiri kumbochinja, ndokurwadziwa. Vachiti vari kunzwa muchest. And then mamawo vangu vakuti handisi kunzwa mushi. Andizi, where's the air? Babowo vakuti navo havasi kunzwa mushi. Ndikati, ko patakaenda nezuro maita hamusida kuenda notiswa muriraiti. Vakati, handisatombonzwe mushi.
Amai Makoni vanoti baba vavo avo vairatidza kunge vaive nani pavatatu ava vakazobatwa neurwere zvakasimba. Vanoti vakaedza kuendesa vatatu ava kuzvipatara asi hapana chipatara chakada kuvatora. Amai Makoni vanoti vakaedzawo kutsvaga vakuti vanochengeta varwere vachigara pamba pavo asi pavaingoziva kuti urwere uhu hwaiva hweCOVID-19 vakuti ava vaibva varamba.
Tuesday babo vangu vakandifonera makuseni vakati inini zvandiri kunzwa. Ende vaifona vachikosora vanga kutaura vachikosora zvekuti. Saka vachikutaura kwavo kwangu vakutonetsa. Ndichitaura navo pafoni vakati inani zvandiri kunzwa hazvisi kuita. So takabuda kunoku nemurume wangu kuti vatatanga kutsvaga hospital. Takaenda pawest end. West end vaitoti COVID certificate. Kana pasina COVID certificate hatitori. Vataenda paSt Annes. St Annes yange isati yanyatsovhura mazuva achona iwayo. Enda paHealth Point yapana Seagrave. Vataenda ipapo vakatoti pakatozara nevanhu veCOVID. Ndobva tatobva tatonoti hapasi sina chekuita, regatitiende kumba. Saka pane list yemedication raitenderera pasocial media. Ndobva taenda pafarmasi vatangonotenga medication iyoyo po vanhu vese vari 3 vakanga vari kukumba. And then hanzvadzi yangu ari kwariwo aingoti iye anga asina sense of smell, asina sense of taste. But he was okay because munhu anoita zvekusumudza masimbi, saka akanga atori right. Ndobva Thursday tatanga kutsvaga nurse aid because inini ndine vana vadiki. Saka ndaityira kuti ndikaenda ikoko ndozobva ikoko ndichidzoka kumba ndichidii vana vangu ndinoita sei. Ndaingotyowo ndichingotyirawo chero noupenyu hwangu chero chii. Saka takatanga kutsvaga nurse aid. Nurse aid iyoyo vataiwana ukangoexplaina maCOVID symptoms munhu obva atotya.
Amai Makoni vanoti mushure mekushaya vanhu vangabatsira vabereki vavo vakatora danho guru rokusiya murume wavo nevana kumba kwavo ivo vachibva vatamira kumba kuvabereki vavo kukuwadzana 6.
Vakanga ati hasi kupinda, ini ndopinda iye oregeza kupinda kuitira kuti kuitira vana at least whatever chaizoitika vana vaisara nemunhu 1. Vandabhoilisa mvura pamoto vandaisa vataisa inonzi tsunami. Ndobva tatora gogo kwako vaisa magumbesi. Gogo vanga vasataura zvinonzwisisika vachingohumana vangotaura zvese zvese. Tavaisa mubedroom magumbesi. Mama vachitadza kufema vaifema and vachiti vaita zvekuti mama munhu ari nemuviri muhombe zvekuti ende vane BP yakanyanyisisa. Gogo munhu angasina hake muviri asi gogo vanga vane I think 81 years then voita BP voita diabetes.
Amai makoni vanoti pavaichengeta vatatu ava havana kurara kwemazuva matatu aitevedzana vachiita zvose zvavaiudzwa kuti vape varwere ava zvaisanganisira kufashaidza mvura yokunatira nezvimwe uye ivo kugara vakageza maoko avo nguva dzose ukuwo vakapfeka mamaski nguva dzose. Amai makoni vanoti mbuya vavo avo vaiva nemakore makumi masere nerimwe ekubereka vakazoshaya mushure memazuva mashomanani chinova chinhu chakavarwadza zvikuru.
3 days handina kurara kana hope, handina kana kurara kana hope kana bozoiti uku dei rekutanga uko vaihumana vakarara vachihumana mhene zvavaitaura uku babowo vachitadza kufema vachiti kiki saka noise yacho pamwe ndezobuda pane ndakarara ndoenda ndonovaradzika zvakanaka then gogo ndonovachinjawo pekurara pamwe vanenge vamutama movements vadonha pambedha vadii situation yachona yange yakaoma asi yazova sandi gogo vakazotanga kutadza kutoresponda zvachese vasaresponde taiedza takazokuwana nhamba dzemamwe madoctors so dzaicirculator pasocial media tikavafonera kuti vauye vakatadza kuuya sandi manheru acho tikaedza zvese kuva kuvanhu vakati imbova kusamvura inopisawo vatova matama bhoshaya dzavo dzanga dzakuoma tikaedza kuvaisa shuga mukanwa kudii kudii haa zvanga zvisabatsire saka sandi manheru gogo vanga vazongoti ziya havachahumani havachadii havachataure kana chinhu kwati zii kusati kwavanga karara hanzvadzi dzangu paakaenda chidanotora masimbi ake kujima bhati svikabvaona gogo vakashaya.
Vakambove gurukota rezveutano kwemakore akawanda Dr. David Parire Nyatwa vanoti vanoyemura zvikuru rushingi hwaamai makoni vachiti vashoma vanhu vanokwanisa kuzvipira kubatsira varwere vecovid-19. Dr. Parire Nyatwa vanoti sezvo covid-19 ichinyanya kubata mapapu kunatira kunofanirwa kuitwa katatu pazuva kuitira kuti dziwa rinobva kumhino risadzike zvekunovhara tsinga dzinofamba nemweya unoenda kumapapu. Mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zviri kunyanya kufa pasi rose nechirwere ichi vanhu vakakwegura vane matenda eshuga nezvirwere zvemwoyo nehigh blood pressure. Dr. Mudavanhu vanoti covid-19 hairapiki vakapa muenzaniso wezvinhu zvekutarisira kumunhu anenge abatwa nechirwere checovid-19 zvinenge kupisa muviri chikosoro chakaoma nekutadza kufema zvakanaka.
Fever number 1, kunzwa kuneta tiredness number 2, handiti kukosora kwekuri dry kutadza kufema zvakanaka ne headache, but the classical symptoms atataura aya ekuti fever, dry cough, handiti acho iwayo covid-19. Mwanzo kunze kwaita first case muZimbabwe, please take serious. Munhu anenge ati anzi abatwa covid-19 and kana uri munhu ane other underlying conditions akafana nediabetes, akafana na hypertension, heart diseases and we old age, thus it becomes difficult.
Gurukota rebazi reutano vaConstantino Chiwenga vakatsigisa hana dzevanhu apo vakavimbisa nyika mwedzi uno vachiti hakuna murwere wecovid-19 achashaya mubhedha zvehurumende uye bazi ravo richawedzera mibhedha iyi kana zvaonekwa kuti varwere vanoda kubatsirwa vawandisa. VaChiwenga vakashoropodzawo manyepo ari kufambiswa nevanhu pamadande mutande vachiti havasi vose vanobatwa necovid-19 vanopiwa mubhedha kuzvipatara nokuti vazhinji vavo vanokwanisa kurapwa vari kudzimba dzavo vasingasangane nevanhu kusvika vapora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.